Vadzidzi ava, avo vavene mazuva gumi nemasere vari mutirongo, vanoti Emmanuel Sitima ane makore 24 ekuberekwa, Comfort Ncekungosi Mpofu ane makore 22 ekuberekwa, Tawanda Benjamin Watadza ane makore 24 ekuberekwa, naLionel Andrew Madamombe anewo makore 24 ekuberekwa. Vakanzi vadzoke nhasi mudareredzi mhosva kuti vanzwe kana zvichikwanisika kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Vari kupomerwa mhosva yekuratidzira kwavakaita musi wa15 mwedzi wadarika kubudikidza nekunyora madziro edare reparamende nemamwe kuti vaJacob Sikala vanofanira kusunungurwa. Gweta revadzidzi ava rinorwirawo kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu vakaudza Studio 7 nezuro Madeuka Zuva mushure mekupinda mudare kuti muchuchisi wenyaya iyi ari kuita hwekamba chaiwo senzira yekuda kuti vana vari kupomerwa mhosva varambe vari mujeri.
Chido chekuti nyaya yaifambidzwa yemberi nekuchimbidza haiko takatarisa kuvachuchisi nekuda kwekuti ngavari kuuya nguva dzapera vachitaura zvinhu zvisina basa zvisina maturo kunyaya yoitwa kwezviminitsi zvishomanani vobva vazotitave kuda kumhanyira kwakati nguva dzapera nyaya ngaiendere mberi. Saka vachuchisi havasi kuda kuti nyaya ifambire mberi nekuchimbidza.
Mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union, ZINASU, vaLinon Mazuru, vanoti kusungwa kwevadzidzi ava kunoratidza kuti kodzero dzevadzidzi dziri kumbunyikidzwa.
Iri danho iri nderekutyikidzira vadzidzi, nderekuda kutyikidzira vechidiki, nderekuda kutyikidzira zvakare ruzhinji rweZimbabwe sezvavagara vachingoita. Asi isu sevechidiki, isu sevadzidzi, tinoti hako. Kuna zvavangakwanisa kuita kuti vatinyararidze.
Vamazuru vawedzerawo vachiti mazuva awanda vamwe vavo vachirambirwa kutongwa vachibva kudzimba.
Nguva yasungwa yavagara mujeri vakomana hazvinge zvichinge zviri pamutemo. Vanodaro vakapiwa bail kari kari, asi izvi zvinhu zviri kutonyadzisa pamatare edzimhosva kuti munhu anga achigara kwenguva yakareba kudai asati apiwa bail. Tinoona zvichinyadzisa chaizvo tichitarisa ubumbiro remutemo wedu zvarinotaura.
Asi vakamboita sachigaro werimwe zvekare sangano rinomirira vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe Congress of Students Union, ZICOSU, vakudzai nyoka, vanoti kwete, ngavatakure mitoro yavo vadzidzi ava.
Ko unoparire kumhosva vachizoda kutemba bheu? Tikuregedza kakungoipara mhosva yacho. Ende hakuna panombonzika bheu is supposed to be 2 days kana kuti 1 day. Kana uchipara mhosva uchiziva, you should be willing to face the ex. This should also help serve as a message to others kuti no, we should be responsible.
Vanyoka vatiwo mazvokuda mavanga enyora kuvadzidzi vari kupomerwa mhosva ava.
You need to understand kuti ko vanhu ava vakomana demonstration yavo yanga iri yei, then you would find out kuti aiwa it had nothing to do with students fraternity because wiwa is not a student, he has nothing to do with student warfare. Then you clearly see kuti it's a political agenda ikuda kupushwa under the guise yekuti human rights, human rights.
Vanoongororawo nyaya dzevechidiki vaDelight Muchazondida vanotiwo kugarisa kwaita vadzidzi ava mujeri kunosiya veruzhinji vaine mibvunzo yakawanda inoda mhinduro.
Nemapepeterwa aitwa nyaya yavo haanyatsogutse mukuti vedare vari kuda kuti vabude kana kuti havadi. Zvinoita kuti veruzhinji vagedegede meno vachiti wava mucherechedzo uri kushandiswa nehurumende nemapoka akasiyana siyana kuratidzira kana kutyisidzira kuti ani nani angazoda kuita kana kubatwa ari mune zvematongerwo enyika kuchange kuine mutongo wakaomarara.
Nyaya yekuti vadzidzi ava vachatongwa vachibva kumba kana kuti kwete ichadzoka mudare nhasi. Vamwe vanomirira kodzero dzevanhu vanoti kugariswa mujeri kwenguva yakareba kudai zvichitariswa mhosva iri kupomerwa vadzidzi ava kutyora kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.